Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu gumi guru 23, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dunhu reMatabeleland South rinoona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe gumi nevanomwe vaine chirwere ichi mudunhu iri pavanhu vakavhenekwa nezuro. Nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzakurudzirwa kuti dzisabate vanhu vanobva kune dzimwe nyika nekunze kweruoko mukubatsirwa padenda reCOVID-19. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden nhasi vaita gakava raburitsa pachena kusiyana kwemira nyika musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kwomusuwa 3 mbudzi. Bato rezapo rinoti kuitwa kwegungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala pamwe nekucherechedzwa kwezuva reanti-sanctions day kurasa mari uye mucherechedzo wekuti hurumende haisi kuziva zvakakoshera nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dunhu reMatabeleland South riri kuona kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe gumi nevanomwe kana kuti 17 vaine chirwere ichi mudunhu iri pavanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa vaine chirwere ichi nyika yose nezuro. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro vakare kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakanga vakwira kusvika pazviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mana nevaviri kana kuti 8242. Huwandu hwevanhu vakanga vapora kubva kuchirwere ichi hwakanga hwasvikawo pazviuru zvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevaviri kana kuti 7742, izvo zvakasiya vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana kana kuti 264 vachiri kurwara. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236. Vasere vavo vari vekudunhu reMatabeleland South. Dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Zvichakadaro, Johns Hopkins University yemuno muAmerica iyo iri kutevera kupararira kuri kuita chirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nerimwe nezviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti 41,798,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru zana kana kuti 1,100,000 vafa nechirwere ichi. MuAmerica umo mune vanhu vakawandisa vabatwa neCOVID-19 vanhu vanodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mana kana kuti 8,400,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 223,000 vafa nacho. Zvichakadaro, nhengo dzesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC dzakurudzirwa kuti dzisabate vanhu vanobva kune dzimwe nyika asi vachigara munyika dzavo nekunze kwemaoko nekuti kushandidzana ndiyo nzira chete ingabatsira mukupedza denda reCOVID-19. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yakaitwa nemunyori mukuru weSADC Mai Stegomena Lawrence Tex neZuro Maneru vachiturira vatori venhau mamiriro eCOVID-19 mudunhu iri. Panguva ino yechirwere chashura mare pasi rose, Amai Lawrence Tex vakakumbira nhengo dzesadi kuti dzisaite rusarura mukubatsira mune zveutano vanhu vanobva kune dzimwe nyika vagere munyika dzisidzavo.
In the wake of COVID-19 and its unprecedented impact on migration and the human mobility.
Panguva ino yeCOVID-19 zvingabatsira kwazvo senyika dzemusadik tasaita rusarura pakubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika panyaya dzezveutano.
Amai Lawrence Tex vakati kuzewa kwenyama ererano nezvikwanisiro zvinodiwa mukurwisana neCOVID-19. Uye kutsvakurudza nzira dzekupedza denda iri kwakafanira kuitwa pamisangano yegungano iri kuitira kuti kutorwe zvisungo zvinoenderana nekuchengetedzwa kwehutano hwevanhu.
Zvibatiso zvinodiwa uye hudzamo huri mukurwisana neCOVID-19 hunoda kuti hugare huchizeyewa nezvavo pamisangano yeSADC kuti tikwanise kurwisana nedenda iri semhuri imwe chete zvine simba.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rezveutano muBotswana amai Doreen Mutsekwa vaudza Studio 7 parunaro kuti nyika iyi yagara isina rusarura kunyanga zveCOVID-19 yaunza shanduko mumarapirwo evanhu.
COVID-19 has changed a lot of things.
COVID-19 yachinja zvinhu zvizhinji muzvipatara zvedu. Nyika yeBotswana kutaura chokwadi haina rusarura ganda nokuti tinobatsira vanhu vose zvisinei kuti anobva kupi. Kunyange hazvo takambova nematambudziko nekuda kweCOVID-19 asi tiri kubatsira vanhu vose.
Kurudziro yakaitwa nemunyori mukuru weSADC pamwe chete nekuzvipira kwaitwa kwaneBotswana mukubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika mune zveutano zvafadza zvuru nezvuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chafarira kurudziro iyi uye chitsidzo chaitwa neBotswana ndiva Moses Sorojena avo vanoti vakanga vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kuti nyika ichamisa kubatsira vanhu vanobva kune dzimwe nyika vageremo.
Saka hai yakatirai ipapo, especially those maZimbabwean yayo ari kugara kuBotswana. Botswana nyika inotevera mutemo straight and human rights because health yemunhu is part of human rights.
Vachitsigirana navaSorojena, muzvare Sylvia Titus fanoti SADC yatora danho rakanakira zvezvarwa zveZimbabwe izvo zvakadzara munyika dzakawanda mudunhu iri kutsvaga chouviri.
Kana tiine matambudziko vanhu unotanga kufunga mhuri yako kumba kwenyu. Saka zvaitwa neBotswana zviri kuratidzira kuti vanhu vachakwanisa kutibatsira.
Munyika dziri muSADC, South Africa ndiyo ine vanhu vakawanda vakabatwa pamwe nekuurayiwa neCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Vagari vemudhorobha reMasvingo vochema-chema kuti mitengo yezvinhu kunyanya chikafu yakakwira zvisingaiti muzvitoro apo hurumende iri kuti mamiriro yeupfumi hwenyika wakagadzikana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vataura neStudio 7 vanoti vakashamisika svondo rino mitengo yechikafu yakaita sehupfu, mafuta ekubikisa pamwe nenyama zvamuka zvakakwira mutarara. Amairumbidzai magomo vemumusha wemucheke F vanoti upenyu huri kuramba huchivaomera nekukwira kwakaita mutengo svondo rino.
Makwiriro ari kuita zvinhu mumashopu haana kumbomira zvakanaka. Overnight kungomuka zvinhu zvakakwira pahurumende iri kuudza kuti zvinhu zvakastabilizer.
Chisaga cheupfu chinorema makirogiramu 10 chave kuita $550 emadhora ERTGS kubva mumazana 4 muchitoro cheOK. Apowo kirogiramu imwe chete yenyama yaiita $300 emadhora ERTGS yave kuita $600 emadhora akaraudzira. Zvimwe chetezvo nemafuta ekubikisa marita maviri aita $190 emadhora ave kuita $250 emadhora ERTGS. Vagari vazhinji vanoti mitengo iyi iri kukwira iyi, asi mihoro yavo haisi kukwira nekudaro zvichawedzera kutambura kwavo sezvo kuwana chikafu chakakwana kunenge konetsa. Sangano rinomira rinomirira vasandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti miyoro yakatarwa nehurumende yevashandi vepasi inokwana zvikamu gumi nezviviri kubva muzana pamari inodiwa kushandiswa nemhuri yevanhu vashanu munyika. Sangano rinomirira vatengi munyika reConsumer Council of Zimbabwe rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu inoda mari inosvika zviuru makumi maviri nechimwe yemaRTGS, apo vashandi vazhinji vachiwana mari isingapfuuri zviuru zvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi. Mutungamiriri wezCTU munyika vaPeter Mtasa vanoti vashandi vari kunonga svosve nemuromo uye vadzorerwa munguva yeutongi hwevapambe pfumi.
Hurumende yaipira vazhinji, yaipira vashandi zvakanyanyisa. Ndosaka vazhinji vari kuti tadzorerwa kuRhodesia. Kunyange zvakadaro vashandi vari kutarisira mberi kuti vanofanira kuti vabatane vadzorerwe kodzero dzavo uye neupenyu hwakanaka.
Studio 7 yatanzwa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvemaindustry nekutengeserana munyika amai sekainzenza vanga vasingadaire nhare mbozha yavo. Asi vachitaura mudare reparamende munguva pfupi yapera, amai Nzenza vakati hurumende iri kushushikana nokukwira kwemutengo uye vachashanda nemamwe mapazi ehurumende kuti vagadzirise nyaya iyi. Asi vamwe vagari vanoti zvinoshamisa kuti hurumende inogara ichiti zvinhu zvakanaka munyika iyo mutengo ichikwira kudai. Vanavhumo Mashinga vanoti nenyaya yekudhura kuri kuita zvinhu vari kudya kashoma pazuva.
Kukwira kwakaita mutengo kwakanyanya kutafita nenyaya yekuti tikatara kuti taimukwanisa kudyana katu pazuva. Asi kuzvinonyanya kuti mapurisi zvinhu akakwira hatichakwanisi kuita 2 musidzo tautaa kuti zvakanaka 1 pazuva.
Vana muzvinabhizimusi varamba kudomwa mazita avo vanoti vari kunohodha zvinhu vachishandisa mari yekuamerica, nekudaro kana votengesa vanofanira kukwidza mari yemaRTGS nekuti haina simba. Apawo vamwe vavo vanoti vanoshandisa motokari dzinoda mafuta anotengwa nemari yekunze yekuamerica. Vanoona nezveupfumi hwenyika vanoti mitengo iri kukwira nemari yemunyika nekuti iri kukwidzana nemari yekunze yakasimba yekuamerica iyo yave kubvumidza kutenga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden nhasi vaita gakava raburitsa pachena kusiyana kwematanha vachatora mukutungamira nyika musarudzo yemutungamiri wenyika iriko musi wa3 Mbudzi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gakava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans nevavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangwanani anhasi paBelmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. VaTrump vati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona kugadzirisa dambudziko iri.
Nobody has done more for the black community.
Kunze kwava Abraham Lincoln, hakuna mumwe mutungamiriri akakwanisa kusimudzira vatema kudarika zvandiri kuita.
VaBiden vati vatema nevamwe vanosarurwa vanofanira kusimudzirwa mumabasa avo.
We have to provide for economic opportunity, better education, better health.
Mabhizimusi evatema anofanira kusimudzirwa kuti vave nemagariro akanaka.
Borrow money to start businesses.
Avaviri ava vatadzuranawo nenyaya yekuti America inotambira sei vapoteri. VaBiden vati panofanira kuva negwara rekuti vamwe zvikuru venyika dzakapoteredza America vatenderwe kugara muAmerica zviri pamutemo.
Within 100 days I'm going to send to
you. Mazuva zana andinenge ndapinda muofisi ndikasarudzwa ndichagadzirisa mutemo wekuti vapoteri kubva kunyika dzakapoteredza vagare muno zviri pamutemo.
11 million undocumented people.
Asi vaTrump vanoti America inofanira kusimbaradza mitemo ine chekuita nevapoteri.
Catch and release is a disaster.
VaBiden vakambova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika asi havana mutemo wavakagadza kubatsira vanhu ava.
Vamwe vaona gakava iri vari muMaryland muno muAmerica ndiDr Isaac Mwase, vanova nhengo yebhodhi resangano rinomirira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kugara muAmerica, Red Immigrants Caucus.
Haunonyatsoona kuti vatungamiri vane nzira mbiri dzakasiyana dzekuti vave vanoo kugadzirisa zvinhu zviri kushupa nyika ino zviri kushupa vanhu pasi rose.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga avo vaonawo gakava iri vari kuBritain vanoti rakakosha nekuti
akakosha zvakanyanya pakukurudzira utongi hwejechetere nekuti anoita kuti vanhu vanopinda musarudzo vazive zvizere pamusoro peurongwa hwevanhu vavari kuda kuti vavhotere.
America yasara nemazuva 10 nemaviri chete kuti iite sarudzo, asi vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mana nemasere kana kuti 47 million vatovhota kare kuburikidza nekutumira mavhoti avo kana kuti mail-in ballot. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Bato rezapu rinoti kuitwa kwegungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala pamwe nekucherechedzwa kwezuva reanti-sanctions day kurasa mari uye mucherechedzo wekutadza kwehurumende kuziva zvinhu zvakakoshera nyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi, mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti kuitwa kweanti-sanctions gala uye kucherechedzwa kwezuva reanti-sanctions day kupedzera hoko padehwe reshindi. Vati chokwadi chaicho ndechekuti Zimbabwe haisi pasi pezvirango, asi kuti vakuru vakuru vashoma vebato riri kutonga reZANU-PF ndivo vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika dzekumadokero.
Vanhu rudzii vanonyepa vasina kana nyatsi nemanyepero avari kuita mazuva ose vachizama kufaridzira kukundikana kwavo kutungamirira nyika kutambisa kurukitwa mari neZANU-PF.
Vamaposa vatiwo chinhu chinoshamisa kuti nyika dzemubatanidzwa weSouthern Africa Development Community dzakabatirira panyaya iyi dzichitsigira nyaya yekurwiswa kwezvirango, asi hapana pavakambosimudza muromo pakumbunyengedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kusanganisira kuurayiwa kwevanhu nekuda kwezvematongerwo enyika.
Vanhu vari kutambudzika anda ZANU-PF asisadhaki pane chinzvimbo chokuti vatarise vaongorore kuti vangabatsira sei vanhu veZimbabwe. Ivo vari kumanyidzana nokubatsirana nevatongi veZimbabwe avo vashomashoma vari pasi pematactic restrictions iwayo.
Vachitaura padande mutande ravo retwitter, mutauriri webato renational patriotic front vajelasi Mawarire vati havaone kubviswa kwezvirango kuchizobatsira kuti bato riri kutonga reZANU-PF risiye muitiro waro wavati ndewekutonga nedemo richityora kodzero dzevanhu uye kuita zveuori. Asi nhengo yeboka recentral committee yebato reZANU-PF uye vakambove mumiriri wemupopo mamudare reparamende vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vose munyika kusanganisira vemapato anopikisa vatsigire kurudziro yekubviswa kwezvirango vachiti zviri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika izvo zviri kuzoita kuti veruzhinji munyika vatambure.
Tinotenda nyika dzese idzidzi dzauya kuti dzimire nesu tese tichichema kuti America, Europe, bvisai masanctions aya.
Mudzidzisi wezvidzidziso zvepamusoro zveutongi hwejekerere nebudiriro vari muongorori wezvematongerwo enyika vaVincent Chakunda vanotsigira maonero ekuti zvirango zviri kukanganisa upfumi hwenyika, vachishorawo maonero ekuti sezvo zvirango izvi zvakatemerwa vakuru vakuru vebato reZANU-PF chete hazvina zvazvinokanganisa. Vati vakuru vakuru ava vane nzira dzekunzvenga nadzo zvirango izvi uye veruzhinji ndivo vanoona nhamo nekuda kwezvirango zvimwe chete.
Ari kuafekta vanhu muno muZimbabwe. Why? Because ndozvi kuafekta economy performance yayo and vanonyanya kusafa tisu vari vulnerable vari exposed.
Asi vachakunda vati zvinhu zvakakoshawo zvikuru kuti hurumende igadzirise zvairi kutadza zvinove zvakaita kuti nyika itemerwe zvirango. Chirongwa cheanti-sanctions gala chiri kuitwa mangwana muBulawayo, asi chichaitirwa padande mutande senzira yekutevedzera zvinodiwa pakudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus kunokonzera chirwere checovid-19. Kubva gore rakapera, SADC yakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekushoropodza zvirango zvinonzi nehurumende yeZANU-PF zvakatemerwa nyika. Hurumende iri kukurudzira vanhu vose kusanganisira vemapato anopikisa kuti vabatane mukushora zvirango izvi, asi bato reMDC Alliance rakatobuda pachena kuti harisi kuzove nechekuita neurongwa uhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Zimbabwe inonzi iri kutenga simbi kubva kunze kwenyika dzinokosha mari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica pagore nekuda kwekusashanda kwekambani yeZisco Steel. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pakuparurwa kwaitwa musika weVictoria Falls Stock Exchange kuVictoria Falls, gurukota rinoona nezvemaindustry pamwe nekutengeserana amaiseka inzenza, vati nyika iri kuburitsa mari yakawanda zvikuru kutenga zvinhu zvinogadzirwa nesimbi kubva kunze kwenyika.
Pari zvino tiri kutenga zvinhu kunze kwenyika zvatinokwanisa kugadzira muno. Hatizive kuti zvakafamba sei. Semienzaniso, tiri kutenga zvinhu zvinogadzirwa nesimbi kubva kunze kwenyika zvinosvika 1.1 billion pagore, asi tiine iron ore yakawandisa munyika.
Amai Nzenza vati hurumende iri kutora matanho akasimba kuti kambani yeZisco Steel ichitanga kushanda zvavati zvinopa kuti Zimbabwe isaburitse mari yakawanda.
Zvandiri kuedza kutaura pano ndezvekuti tichazenge tichigadzira simbi dzedu muno, saka tichavandudza kambani yeZisco Steel.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika husimukire, hurumende inofanira kuona kuti maindustry mazhinji avhurwa.
Hapana kana netarisire kuti pasi pehurumende yeZanu PF panga simunga kana chinhu, pane industry kana imwe ingavhura, nekuti zvese kana chida kuvhura varinga vachida zvoko muhumwe papo. Saka vanhu vese chinoda kuti maindustry avhure kunge titori nehurumende yevanhu, tine hurumende inoita zvinhu zvido zvevanhu kunyanya. Saka chikuru chikuru kuti ikonomi ifambe, tofanira kugadzisa nyaya dzematongerwo enyika, nyaya dzekuti zvinhu zviri kufamba sei munyika. Zvinoitwa nehurumende inenge iri hurumende yevanhu, hurumende inenge yakasarudzwa nevanhu, ndiyo inoita hurongwa hwakanaka hwenyika kuti ifambe mberi. Zvinozikanwa Zisco Steel iyo yamunotaura nezvayo yakapondwa pondwa neZanu, ikada kumutsiridzwa paya, vakaita futi zvinorova zvaiita kuti Zisco Steel yacho itadze futi kusimuka.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti maindustry mazhinji ayo akavharwa nekuoma kwezveupfumi munyika anokwanisa kuvhura chete kana hurumende ikasapota ichingochinja-chinja mirau inobata mafambisirwo anoitwa mabhizimusi, uye pakave nekugadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi hwenyika. Zvichakadai, gurukota rezvemari vaMtuli Ncube vaudza vanhu vanga vari pakuparurwa kweVictoria Falls Stock Exchange kuVictoria Falls kwakare kuti kuparura kwavaita musika uyu kuchaita kuti kambani yekunze vanoda kusima mari dzavo munyika vasime vakasununguka, zvichaita kuti nyika iwanewo mari yekunze. VaNcube vati musika uyu uchatanga nekutengesa masheya ekambani yeSidco International kutanga nemuvhuro. Mimwe misika yakaita seveVictoria Falls Stock Exchange waparurwa nhasi uyu iri kunyika dzakaita seIreland, Luxembourg, The Caribbean, Singapore, Hong Kong, pamwe neMauritius. Kuparurwa kwemusika weVictoria Falls Stock Exchange kuchaita kuti vemakambani ekunze vakwanisewo kuzotengesa kana kutenga masheya pamusika uyu, izvo zvanga zvisingakwanisike kuitika pamusika weZimbabwe Stock Exchange uyo unoshandisa mari yemuZimbabwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musi wa24 gumi gurugore roga roga izuva rekucherechedza chirwere chemheta makumbo pasi rose, kana kuti World Polio Day. Panguva iyo huwandu hwevanhu vasisada kushandisa mishonga yenhomba huri kukwira. Nhomba yemheta makumbo kana kuti polio inoratidza kuti nhomba dzinoshanda. Kunyange hazvo paine zvimhingamupinyi pamwe nedenda recoronavhairasi pasi rose riri kubudirira mukuparadza chirwere chepolio. Pane imwe nguva polio yakaremadza mazana ezviuru evana mugore rimwe chete muAfrica chete. Chirwere ichi chaikuvadzawo vana zviuru makumi manomwe nezvishanu pagore. Commission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission inoti yakamira kuferefeta nyaya yaipomerwa vaWalter Magaya veProphetic Healing and Deliverance Ministries yekuita tanga wandida kumadzimai emusvondo mavo mushure mekunge vaMagaya vapikisa ongororo iyi kudare reHigh Court. Gordon Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rekomisheni rakaturwa kuparamende, komisheni iyi inoti yainge yatotanga kuongorora vaMagaya mushure mekunge paita zvichemo zvekuti vaMagaya vaisabata nenzira yakanaka madzimai emusvondo mavo nevamwe vaienda kusvondo kwavo kunonamatirwa. Zvichitevera zvichemo izvi, masangano anomirira madzimai munyika achishanda pasi peWomen's Coalition akakurudzira Gender Commission nemapurisa kuti vaongorore nyaya iyi. Izvi zvakazoita kuti komisheni iyi itange ongororo yayo sezvainosungirwa kuita pasi pemutemo weZimbabwe Gender Commission Act. Gender Commission inoti haina kuzopedza ongororo sezvo Magaya vakapikisa dano iri kuHigh Court uko isati yanzikwa. Nyaya yavaMagaya ndeimwe yenyaya makumi matanhatu dzakaongororwa nekomisheni gore rapera. Komisheni iyi inoti nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai kana kuti sexual harassment ndidzo dzainge dzakawanda kuitawo nyaya dzemhirizhonga mudzimba, kuchorwa kwekodzero dzemadzimai nedzimwe. Makambani akaferefetwa nenyaya dzesexual harassment anosanganisira Department of Immigration, National Railways of Zimbabwe, Intertoll Zimbabwe neKasadela Biscuits Private Limited. Sachigaro weWomen's Coalition Muzvari Evanice Munando vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru kuti nyaya dzesexual harassment dziri kuramba dzichikwira munyika.
Sexual harassment iri kunyaya kwedzera mumabasa muzvikoro nenyaya munzira nemudzimba nenyaya yekuti mutemo haupana unoti kana munhu areporta muya akonzeresa sexual harassment anosungwa here, anoitwa sei. Saka zvinoramba zvichiona nenyaya yekuti hapana pazviri kunyanyosimbiswa kuti imhosva.
Vanotiwo panofanira kudzipa mitemo inoranga vanopara mhosva iyi, vachiti pari zvino mitemo nematare edzimhosva zvinorerutsira vanopara mhosva iyi.
Chero chikaenda kumadziguma dzitare edzimhosva, nyaya inongosvikorashiwa hainyatsi kupiwa mutongo unonyatsokufadza munhu uya aripota. Saka zvinoramba zvichiona nenyaya yekuti vamwe vangonyarara, vamwe vakutozvipinda mazvero vakutoti hapana zvandingaiti.
Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai Amai Chido Madiwa vaudza Studio 7 kuti komiti yavo inoshushikana zvikuru nekuwanda kuri kuita nyaya dzesexual harassment, vachiti vazhinji vanoshungurudzwa havamhangari. Amai Madiwa vanotsanangura kuti ongoro yavakaita yakaratidza kuti kunyange hazvo paine mutemo weDomestic Violence Act, panotodiwa mumwe mutemo wekurwisa sexual harassment.
It will be proper actually to come up with a separate sexual harassment bill inoadressa nyaya dzesexual harassment. Ndo zvatiri kudriva izvozvi kuti vatove nemutemo wakanangana nesexual harassment nekuti iriko.
Gender Commission inoti kunyange hazvo dzimwe dzenyaya makumi matanhatu dzakamhangarwa dzakapera, dzimwe dzakaendeswa kumatare edzimhosva uye dzimwe kumapurisa, asi inotiwo yakasangana nedambudziko rekuti vamwe vaipomerwa mhosva vairamba kupindura mibvunzo kana kutadza kuenda kumisangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nezvezuva rekushoropodza zvirango reSadic Anti-Sanctions Day, pamwewo nezviri kuitika mugadziriro wesarudzo dzichaitwa muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dunhu reMatabeleland South rinoona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe 10 nevanomwe vaine chirwere ichi mudunhu iri pavanhu vakavhenekwa nezuro. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevari kukwikwidzana navo vaJoe Biden nhasi vaita gaka varaburitsa pachena kusiyana kwematanha avachatora mukutungamira nyika musarudzo yemutungamiri wenyika iri komusi wa3 mbudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.